marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedudza nasi chinanya mafuvu 3 2017. Mapato manomwe ari kupinda mumubatanidzwa weMDC Alliance kuitira kuti vakunde ZANU-PF musarudzo dzegore rinouya oita musangano nemugovera wekuparura mubatanidzwa uyu. Sangano reNational AIDS Council roshushikana zvichitevera kubviswa kwemakondomu mumahotera zvichitevera kunyunyutwa kwevechitendero chechiMuslim. Varimi vekuchimhanda vochema-chema nekudzikira kwaita mvura yemudhamu ravo zvichikonzerwa nejecha razara mudhamu iri. Mumwe mudzimai wechidiki muzvare Constance Karoro, uyo anga ari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship, anowana mubayiro muWashington wezviuru gumi zvemadhora. Muchirongwa cheWomen's Round Table paLife Talk na 8 PM tiri kutarisa zuva rekuyamwiswa kwevana pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.